Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi weshondo kurume 31 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takachengetedza kuvanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadhishi nenzvimbo iyoyo.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti kune vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. United Nations younza rumwe rubatsiro munyika, asi vamwe kuchipinge nechimanimani vachiti ruri kunonoka kusvika kuvanhu. Imwe mhuri yekuZimbabwe yotsvaga rubatsiro kunoviga hama dzavo dzakapisirwa mumba kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro retwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa vakavigwa kuMozambique hwasvika pamakumi masere nevaviri. Vanhu ava vakaeredzwa nemvura kubva kuZimbabwe. Munyika mune vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere vakashaya. Izvi zvave kureva kuti vanhu vashaya muZimbabwe nenyaya yedutu mupengo Idai vave mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280. Kutsvaga vamwe mazana matatu kunonzi kuri kuenderera mberi. Asi nhasi rumwe rubatsiro kubva kubazi rezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees hwasvika munyika kuzobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo ava muZimbabwe. Rubatsiro urwu runosanganisira migomo, magumbeze, mamosquito nets, mwenje inoshandisa zuva uye motokari rwauya nendege yekuDubai mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vapa ndege yavo kuUnited Nations pachena kuti itakure rubatsiro kuenda kuZimbabwe. Urongwa hwekubatsira vanhu hunonzi huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vari kuchema-chema vachiti vari kunonoka kuwana chikafu nekudaro vave kurarama nemichero. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nekuchipinge, tabata gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Kuchimanimani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu, apo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza kuvanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo. Vanoti vana chief Ngorima nana chief Chikukwa ndo vaitirairidza kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu, apozve patakashaikirwa nevanhu vakawanda, vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka. Asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu, nekuti vakaenda nemvura, vamwe vakazinobudira kuMozambique ndokwavakachengetedzwa. Saka kungangu nekuRisutu ndokwakanyanya kusvika dambudziko recycling Idai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit, neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu havasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndopa svika rubatsiro riri kubva ku United Nations rine ma mosquito net nezvimwe.
Aunza a whole plane ine cargo ine ma mosquito net, ma jerrycans, ma tents, zvese zvokubatira not just ma refugees atinawo ku kutongogara camp. You know we've got about 10,000 refugees kumidu sabi, and among them tine mostly ma refugees emuno mu East Africa.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo yavo.
Pari zvino hapana chati chachinja, tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya. Vanga vachingotipromisa pandaifona navo, vanga vachingopromisa kuti vangangotipa pavhiki rikuteera irori.
Akauya apa ndiani apa?
Ndeve CPU.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa zvavangaonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Asi tiri kunzwawo kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma, vari kugara kupi ava? Vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo?
Vakapiwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo, sezvo vanga vane mombe, mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana. Saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nezve angoripa mumamisha mavo.
Takanzwa hurumende ichiti iri kuda kuzotamisa vanhu. Makanzi muchatama here imimi?
Hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko.
Totarisawo pakanzi munofanira kunyora namazita kuti paonekwe kuti ndaanani vakashayikwa, nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa. Imi makaita izvi here, uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Pari zvino muwadhi 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martin Mpango, hasati awanikwa. Munhu iyeye ndiye atiritambura kuti tomuwana sei, atiringotsvaga zuva nezuva bada tisi kukwanise kumuona.
Takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth Africa. Hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu?
Nharaunda yedu yechipindi East hadzisati dzasvika pazvino.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa zvavangaonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Ko, vana vari kuenda kuchikoro here?
Mimwe misha vanhu vari kuenda kuchikoro. Mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.
Mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro vari parunare kuChipinge kwakare. Vakidwo Mujuru vebato reZANU PF ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro dzekutsvaga kanzura weward 28 kuCowdery Park muBulawayo. VaMujuru vakaita mavhoti churi chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vakateverwa naMuzvare noMaguku Mloyi veMDC Alliance vane mavhoti churu nemazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe. Bato reMDC Alliance, iro rainge riina kanzura akashaya munzvimbo iyi, rainge riine vanhu vaviri vakapinda vachikwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Todzidza zvakawanda chaizvo pasarudzo iyeye. Chokutanga ndechekuti musangano weMDC haudzidzi. Haudzidzi pakuti pese panoitwa maelection, MDC ichisa macandidates akawanda. Seipapa payanga ine macandidates maviri, haibudiriri ruzhinji ZANU PF ndiye inohwina. Kunyange hazvo macandidates maviri ezana apa mavhoti ava anga asingakuriri wezana. But nyaya iyeye yekuti mutori nedambudziko redivision rokusaiwirirana zvinoita kuti vanhu vasadini, vasaenda kusarudzo vakabatana, vasaenda kusarudzo vachikurudzirana, vachikurudzira vanhu vavo vachifamba neshoko rimwe. So nyaya yekuisa makandidati maviri maviri inyaya yagara iri muMDC mukatara muna 2013 election pakajiwa MDC yeyambohwina. Inyaya iyeye plus vari too complacent. Vanofunga kuti vanhu vanongovada chero vasina zvavari kuita chero vari kuita zvinhu zvisina maturo zvisina musoro vasingabatanidzi vanhu vasingati performance vanongofunga kuti vanhu vanovada nokuti zani yaora asi chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti kukonewa kwezani hazvine kugona kwemdc hazvino kuti kana zani isingagoni zvoreva kuti mdc ndiye inogona saka mdc haifani kungonzi ialternative yokungoti hatidi zanu vanhu vanotaura kuti hatidi zanu because mdc inokwanisa kuita zvakati yakabatana haiti mhirizhonga inoenda necandidate imwe but havaiti izvezvo
tiri kuonawo kuti makapinda mapato akawandisa zvikuru pane vamwe vasiri kukwanisa kana kudarika kana zana chairo pavanenge vachipinda musarudzo idzi zvinobatsira here kana kuti zvinongoitwa hazvo kuti utongo hwejekerera hungamise munhu
aiwa utongo hwejekerera zvive kana macandidates 18 kuamerica kune utongo hwejekerere makamboona mapresidential election kuamerica ane macandidates kana 6 kana 3 chaiwo kana 4 asi america haina jekerere totarira kuna nabritain kune conservative party nelabour party vanhu vanoenda kumaelection okutsvakwa kuprime minister mapati maviri anozo kuti vanhu i76 hazvizvo zvinoreva quality yedemokrasy
muzvina Dr. Pedzai Rwanya ava ari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuuniversity of Johannesburg vari parunare muHarare. Imwe mhuri yemuZimbabwe yaigara muWestern Cape muSouth Africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha mushure mekunge dzapisirwa mumba. Vanofungidzirwa kuti vakapisirwa mumba vanoti vaMaxo Mazungunye, mudzimai wavo Margaret Vare nevana vaviri Miriam naTadiwa Nashe. Vamwe vana vatatu vakapona vanonzi vari muchipatara pari zvino sezvo vakakuvara zvakaipisisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemhuri muzvare Patience Moyo.
Pane mukomana vavaigara naye wechirudzi chesouth africa avanga vachinwisana naye saka akatanga kupisa imba akaita kunge apisa imba yake asi ndobverabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwavakaita pari zvino sezvo vachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatosiyanaisiyana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitikira azvikaita baba naamai nevana vaviri one anonzi Miriam ane 17 years neanonzi Tadiwa ane 7 years vakabva vachira imomo but masurvivors asara izvezvi vatatu pana Vanessa ane 17 years ari kupa hospital but akatsva 65 degrees and face yake is beyond recognition ari muintensive care unit then poti Tatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutsva kwake iri 40 degrees then Mikailer 9 months kutsva kwake i 46 degrees vese vava kumabench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa so far pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinayi izvezvi i13,000 rand yatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore retumbi yavo i4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kusanyati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi Rotani tasara naro ndiye anova mukoma izvezvi wemushakabvu anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 047 8196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 account number yavo 10 31 99 5978
muzvare Patience Moyo vachitaura vari parunare kuWestern Cape muSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. na asi mchirongwa tichiri panyaya imwe chete yatanga tichibata viki rapfuura nyaya yedu tumpengo raka viringidza upenyu hwevanhu vakawanda uko kumanyika lenda Cyclone Idai. Muchirongwa tinava Lennon Chizaza, mudzidzisi weku St. Charles Luanga Secondary School, uko kwakashaya vana vaviri vakaurayiwa nedombo rakadonha pamusoro pedometri yavo. Izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo. Muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection chatakatepfenyura nemusi wechipiri apfuura vachizaza vakatsanangura kuti chii chakaitika uyezve kuti vana vakazobatsirwa sei. Viki rapfuura iri takanzwa musangano weZimbabwe Psychologists Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vachatanga chirongwa chakanangana nekupa vanhu vakafanana navachizaza counseling. Ngatichiendai kuna vachizaza kuitira kuti tiendere mberi nenyaya. Vachizaza ndino mugamuchirai muchirongwa.
Ndinofara nekugamuchirai muchirongwa.
Vachizaza totanga nekubvunza nezvemastudents. Mastudents enyu aya ari seiko?
Ya, izvozvi zvese vari kumba probably after counseling takamboita navo mamessages atiri kungowanawo from parents who we communicate with vanenge vachingotova vana vari vaiti ende vamwacho vaakutarisa kuti vange vachidzoka kuchikoro.
Takanzwa musangano weZimbabwe Psychologists Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vanoda kukubatsirai. Pachezvenyu munochigamuchira here chirongwa chavo?
Patakatomboita first group counseling nevana vese vakange varipo and ndakagarawo mugroup counseling yavakaita iyoyo ndiri kuside remaparents. Vakangokumbira consent kumaparents yekuti vange vachikwanisa kuzobatsira vana fedha, of which maparents ese akabvuma. Tikatongozvitsigirawo sevadzidzisika sevararidzi vevana kuti chinhu chinobatsira kuti vana vese vange vachiona that form of counseling kuita kuti zvisavezove zvinovanetsa mangwana, at least when learning begins vese vanenge vaine a settled mind isingachafungi zvekumashure isina kutya zvinenge zvakaitika kumashure. Even neso vararedzi vacho tiatifarwa kuti iyo pavanenge vachiuya chizobatsira vana neso tichitaurawo navo zvinenge zvichizongotibatsirawo kuti tinge tichienza mune environment yakanaka tese isu nevana.
Aiwa, tiri kunzwai. Sezvo vana ava vane mazuva akawanda vasina kuenda kuchikoro, makatarisira kuti muchange muchivabatsira seiko nezvidzidzo zvavo?
Chimwe chishuviro chatanga tiri kutongoda chachi chekuti since vana vagara kwengo yakareba, vana vedu vakawanda vanogara kuHarare mabhodha. Tanga tiri kutsvaga patingati tikakwanisa kuwana zvakaita muHarare mavanogara pari central pavanokwanisa kuuya kunyanya kubva musi wa21 kusvika musi wa26 at least tinenge takavha 2 weeks dzavanga vakaluza plus at least 2 weeks zeholiday yavo kuita tinge tichibata zvavakaluza zvaifanonge vakadzidza.
Aiwa, tiri kunzwa zvakanaka vachizaza. Petai chirongwa, muchiudzawo mhuri yeZimbabwe chikumbiro chenyu chikuru chamuinacho.
Ndingati chikumbiro chingatodiwa ndingangoti dambudziko ravakasangana naro vakawanda vavo zvinyowana vanonge vakambozviona zvezvakava zvinyowani kudai so vamwe vacho vakabatikana zvikuru nekushaya kweshamwari dzavo dzavaidzidza navo. Counseling yatakaita yekutanga ndiri kuona seisina kukwana. Tangati chikumbiro chekuti vanokwanisa vapiwe mvumo yekuti vange vachivabatsira vana kuti vana ava vabatsirwe vari panzvimbo 1. Ndanchiona kuti like vamwe vakati anogona kunzi atransfewa aenda kune chimwe chikoro. As long as mwana uyu asati abatsirwa through that form of counseling ari kune chimwe chikoro, zvinogona kuzongomunetsa futi pfungwa dzinogona zvekuzoramba dziita replay zvinhu zvakaitika kumashure zvenhu zvomukanganisa kudzidza kwake.
Aiwa vachizaza, takunzwai zvakanaka. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa maita basa, tinotendawo nekunge muchishambadzawo dambudziko redu timatimana yose nyika dzose kuti tinge tichiwanawo rubatsiro vana vedu vakodzokera kuchikoro vagodzidza zvakanaka.
Aiwa tinotenda. Makateerera chirongwa chedu chevechidiki, chirongwa chamunopakururwa neni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tanga tina vaLennon Chizaza, umwewo murayiridzi wekuSt Charles Luanga Secondary School, chikoro chakabuda munhau apo vadzidzi vaviri vekuchikoro ichi vakaurawa nedombo rakadonha pamusoro pemba yavo yekurara. Izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo Cyclone Idai. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, BigMike3 ndiyo username yangu. Aiwa muri Zimbabwe ngatisanganei pa Twitter uyezve nemuso chipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection anokoneka ine mfaro ndine wenyu Michael Ove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa nhau kana timbonzwa chirongwa chechitendero chatinopakurirwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndinovimba makasimba henyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation ibhuku rinonetsa vazhinji kurinzwisisa kana kurishandisa. Nhasi tine tarisiro yekuti Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church muHarare vangatibatsira nekutitsanangurira bhuku iri kuti rinorevei uye rinotiudzei.
Bhuku raRevelations ibhuku rakanyorwa naJohn. Bhuku rinoburitsa the spiritual truth.
Sei richigozha kunzwisisa kupfuura mamwe mabhuku ose.
Ndofungidzira kuti John kana achinyora already we go to the book of John da. Panonyora John anonyanyoburitsa the divine yanga iri muna Jesu. Ende nyaya dzake hadzizi nyaya dzino there is kana kuparidza already need to go to the book of John. It's not easy to preach using the book of John because of it is so deep zviro zva John zviro zvakavandika asi zvaari kuda kuedza kuzvibudiswa zvikunzi John akaratidzwa it coming from Jesus himself achiratidza kuna John through some angels so zvinhu zvinoda kuedza kubudiswa zvichinongedzera the coming of Jesus Christ or zviro zva Jesu Kristo saka is something like that is not neta kunyasi because azidinyaya this is the truth and because kuti rinokurisa the spiritual truth therefore zvino zviriko spiritual kazhinji kwachona hazvigone kungonzwisiswa nje so you just need to go deeper to get to understand the book of John the book of Revelation.
Ko muka dzinoshandiswa mubhuku iri pane zvadzinomiririra here?
Yeah, theologically muka dzese dzakanga dzirikushandiswa dzine zvadzinotomiririra like you find kuti zvibukanana those things vanonyanyoshandisa mazishato machii it's like showing us the future heaven even kuti hell yakamira sei it's like this so it's like an analogy yavanoshandisa yekutiratidza nezvegehena. So they use the analogy using mhuka idzodzo dzatinonyatsonzwisisa nokunzwisisa kushata kwadzakaita. So they use those things like it's an analogy which they use.
Ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanonetseka kunzwisisa bhuku iri. Chii chamungaudza vatendi pamusoro pebhuku iri uye kuti vangarishandisa sei?
Just like tichingotanga from chapter 1. Patinongoona chapter 1 ichitotaura vatendi they can relate to that even to relate to their churches. Patinoona achitaura about the seven churches. Those are the churches dzaakato minister iye. Maybe after Paul he has passed on. Iye akadziminista and anodzinzwisisa. And by that time, you know, those churches, they were so strong. They were so spiritual strong. But as we go on, dzakanga dzaakuluza that spirituality yachona. So we can even relate kwa dhiri kuti isusu as churches, which is the church yatinga zvike relate to. Like ukata South Pai zvotaura nenyaya yema churches akanga ari kutimudza, like we have the Ephesus, we have ma churches akawanda aitaura. Number one, you know, bayanongedzera ma churches kuti aka backslider. It's like what we are doing, we are backsliding. And akataura zvakare nemamwe machurches ari kurarama ari under adulterous. Are we not seeing that kuti adultery is conquering my churches machine. Is conquering even to an extent of Tobata even Makundi. Ukazotasa corruption. You can even see that you're even corruption yachona can be done even in churches. We can see the Zafa, the Zirikuto Nora, the Zirikuzia, the Zagadin. Taka, what end they can always relate again to those churches that were not even happy. And even it can relate to your personality. Am I still so strong? Am I corrupt? Am I adultery? Am I this and that? So it still relates very well to us. The book of Revelation is always telling us or kune uya kwa Jesus Christ and kana Jesus Christ auya, it will be like this, like this, like this. And most of us as Christians, we don't want to live to think about something bad which can come into our lives. We don't want to do that.
Sei vafundisi vasinganyanyi kurishandisa mukuparidza kwavo tichingonyanya kurinzwa bhuku iri parufu.
People they think maybe it's all about parufu because it's always telling us jopatakuta uravanhu kumona achifa afa akutenda kumudenga. Maybe that's why they always relate the book of Revelation derufu. If book rakawanzika, it's not easy for tackle. It's very difficult. Or even when all times are parufu party, you find that sometimes avas so theologically. Avanya sori stimuza, wali udisa pache na kubunza, kamira feiti. Unona, arangoro waro wazaro na pati. Is this really what it means?
Ne tsana nguro iyi yabva kuna Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinokunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombokupai zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United yarova Manika Diamonds 2-0. Triangle yaita Mangange 1-1 neNgezi. Kuchitiwo Wange yakunda iyo Yada 2-0. Herentals yaita iyo Mangange 0-0 neTel 1.
Ndanzwa merekurira
Esi
ya pane watakunofushira
Watakunofushira
Diani watunga mira Diani wafunga unatichene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama
Ayo
Sinotetemba pakatipe hana
Pakatipe hana
Choku ita apana
Apana
Wakungo mirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Na panuru watamo So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mtazi yenama wanita egona Misozi yanda chie mandasata kumwa Tumira ingi roze netonta kula Iringozi taipaita atana
Kambo pano rwadza moyo kubva kuda mushakabvu Oliver Mtukudzi na Winky D. Tine urombo tati triangle yaita Mangange 1-1 Ngezi as triangle yakunda iyo Ngezi 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinoti vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutu mupengo idai. Tava tashika kumagumo ya chirongwa chedu cha NASA. Nuko ni kaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC ndichiti murare shakanaka vatereri mo Sara mchinzwa nau ze isindebele.
Soko isika.